Nasi mangwana ni ano chasangana nemukuru wenyika va Emmerson Mnangagwa kuti tikurukure nezveupenyu hwedu as informal economy workers nokuti kazhinji tinoona mamwe masectors economy nevanhu vachitsvaga kusangana nemukuru wenyika vachitaura vachironga zveupenyu hwavo maticha, manesi, mastudents, business community inoita maarrangements iwaya yokurukura nemukuru wenyika zvichireva kuti inenge ichikurukura nekuita urongwa nehurumende yenyika isiwo seinformal economy tisu vanhu vakawanda munyika inoconstitute the biggest percentage tanga tiri kungofungawo kuti ko isisu tikatadza kushanda nehurumende yezuva nehurumende yenyika tikatadza kukurukura nemukuru wenyika tinozodii ramangwana redu kana tisingori vanhu vanozviburitsa kubva kushanda nehurumende tichizvisiya tiri kunze
imimi sangano renyu sevanoshanda vakazvimirira ndimi maronga kuti musangano uyu uitike pakati penyu nemukuru wenyika
hongu isisu as National Vendors Union Zimbabwe tisu taronga takabatana neNet1 POSB neTel1 kuti tilaunche product dzedu dziri irresistible dzichabatsira pawealth creation kuinformal economy workers nokudaro kuofficiatewa kwechinhu ichi taona chakakodzera nokuti chinhu chikuru chinotoda kuti chiitwe officiate nemukuru wenyika vaEmmerson Mnangagwa
mwedzi yapfuura nemakore apfuura panga pasina kunzwisisana kwakanaka nehurumende chazopa nhasi kuti zviite senge mava bhande nebhurugwa chii
mukatarisa makore akapera muprevious administration ndainoka madoors kuti ndiite hurukuro neprevious administration ichinyora tsamba dzakawandisa dzeengagement kuti tiratidze macompetencies edu nemaskills tikwanise kusorovha matambudziko enyika asi nguva dzese taiitwa shut out ende tanga tisingateererwe nokudaro taibva tati isisi nokuti tahatisi kuteererwa zvinhu zvatiri kufunga nekuronga zvinopunduswa mukati meupenyu hwedu taibva taita resort to protest taibva taita resort mukunyunyuta tichishevedzera tiri kunze kwemadhoi wayo anenge avharwa asi pacurrent administration dhoo rega rega ratiri kunoka for engagement riri kuvhurwa tobvunza vanhu kuti nine way dhoo rehurumende tikarinoka rikanzi come in pindai kuyai tikurukure totiza here kana kuti topinda